Chakutanga baba ndechekuti kubviswa kwevanhu munzvimbo dzisina kufanira harisi basa reZANU-PF. Ibasa rehurumende. ZANU-PF haisi hurumende kunyange hayo iri muhurumende. Ibasa relocal government emaarea iwayo neministry iri in charge of that. Asi kunyange zvakadaro hazvo ini ndinobvumirana navari kunyonyota nekuti nguva yacho yatingati pachirungu timing yacho haina kumira zvakanaka. Vamwe vakarima chibage chavo chatokura chanomira kukohwewa. Vamwe vakarima madomasi avo vari kuzvisiya zvakadaro. Utsinye hwacho hwekuti zvavangawarima gore rese uri kusiyiswa zvakadaro. Utsinye husina kufanira. Hazvifaniri kuitwa nevanhu vanonzwirana nevanhu veganda rimwe chete. Munhu ari kuita izvi kwachake ndichoda kunyangadza zita remusangano. Ada kunyangadza zita rehurumende nekunyangadza zita raprezidenti.
Regai tumboenda kuna Advocate Masiye tinzwewo kuti vanoti
ndinosapota mashoko ari kutaura naDr Mavaza and nhasi ndinofara kuti at least vaona kuti hurumende yeZANU-PF ine utsinye hwokuti inokwanisa kuva ichibvisa vanhu panguva isina kufanira uyezve ichibvisa vanhu zvekare vanhu vanenge vakaaloketwa nzvimbo idzodzodzo nemachiefs nemamalocal traditional leaders ivo vanovawo vari vanhu vatogara vachiziva kuti vanhu vanenge vachitsigirawo musangano weZANU-PF. But zvisinei hazvo izvi zviri kutaridza kuti hurumende yedu haina yatingati hanya nevanhu. Tiri kuona kuti pane vamwe vanhu vova kuchibatwawo vakuchibviswa munzvimbo idzodzodzo vanenge kusanganisira vanosapotawo ZANU-PF vakuchinyunyutawo vachitaura kuti aiwa one zvakuitika kunoku hazvina kuringana. Saka izvi zvinhu zvakagara zvichiona zvichiitika but pane zvino izvi zvakuchiitika manje ndezvekuti zvakuchibata nango iwo machiefs namatraditional leaders acho avo vaichialocata land vasinawo mvumo and zvakuchivadzokera manje takuchiona manje izvi zvakuchiitika manje zvokuti vanhu vakuchidzingwa panzvimbo.
Dr Mavaza, mataura eminyaya yekuti vanhu vari kusvibisa zita remutungamiri wenyika nekudzinga kwavari kuita vanhu mumapurazi, asi tiri kutonzwa kuti iwo mutungamiri wenyika ndo vanototungamira mberi kutaura kuti ivhu nderavo vanhu ngavabviswe.
Aiwa, mutungamiri wenyika ari kuti vanhu ngavabviswe, haana kuti vabvisei nhasi. Pane anonzi Manyema ekuti wanzwa mutungamiri wenyika achitaura iwo akupinimidza kumhanya kunobvisa vanhu. Vanhu vaifanira kupiwa nguva yekukohwa vobva vapfadzirwa pekuenda. Nekuti mutemo kana uchinge wandibvisa panzvimbo unofanira kundiisa pane imwe nzvimbo yakafanira. Saka kana munhu achinge akapiwa paari kugara nasabhuku kana nemadzishe emudunhu mavo, madzishe akatadza kana kuti akaita zvisiri pamutemo, atingape dambudziko kumunhu ateedzera mutemo wacho. Zvinoitika pano ndezvekuti hurumende inokutsvagirai replacement area to stay.
Advocate Masiye, pane kodzero here yekuti vanhu vacho vatombobviswa? Nokuti kana vagara ipapo kwemakore anodarika makumi maviri uchamubvisa uchimuisa kupi munhu iyoyo? Ndo patiwo pamusha pake
kuchikora kwekodzero dzevanhu, especially ikodzero iri muconstitution yeright to shelter. And iko zvino sezvamataura vanhu vakawanda vava nemakore vachigara ipapo apa and hurumende yagara yaiziva yaine notisi yekuti vanhu vaigara ipapo. So zvakuchiitika panapa ndezvekuti vanhu ivavo havachakwanisike manje kuti vachibviswa semabvisiro ava kuita kuta senge nedzi vachangobva kugara ipapo without alternative yatingati places to go. Saka zvinhu zvakadai so zvinofanira kuchigadziriswa nekuburikidzawo nokudzidzisa vanhu and uyezve nokuchigadziswa mutemo kuti uve uchiva very clear pazvinyaya iyi.
Dr Mavaza, tipende chirongwa, ringagadziriswa sei dambudziko iri?
Atinkuri avo vasati vabviswa dai vambopiwa kana yatingati reprieve vava nemukana wekurongedza wekukohwa vopiwa munguva yekubva.
Vamasiye,
pane zvino izvi vanhu varipo dai vapiwawo yatingati reprieve. Saka izvi zvatiri kuona izvi zvinhu zvisina hunhu and hurumende yafanira kuzvigadzirisa izvozvo.